Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechishanu chivabvu 15 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vava 37 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuwari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyato yavo, kusanganisira kukandwa futi kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vari kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, wopomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakaitika pamadzimai matatu aya. Banga guru renyika rinozivisa kuti munyika muchange mave nemari yebepa itsva kutanga svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vari kupomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba nekubata chibharo madzimai matatu ebato ravo ayo akapambwa mari mwezuro asi akazowanikwa kubhindura nezuro manheru. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu aya muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova audza hama dzavo kuti akabatwa chibharo mushure mekupambwa kuWarren Park ndokubva azosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Vatatu ava vaudzawo hama dzavo kuti vakarohwa vakashungurudzwa zvakanyanya. Pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara chiri muHarare. Madzimai aya achanyirwa nhasi nevabereki vavo nenhengo dzebato ravo kusanganisira vachami. Avo vaenda kunovaona kuchipatara uko vakachengetedzwa nemapurisa. Vachitaura mushure mekuona vatatu ava vachamisa vati havana kufadzwa nezvavaona uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kunofanira kupera.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuwari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyato yavo, kusanganisira kukandwa futi kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku wese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vari kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Vachamisa vati vanoda kuti nyika dzemudunhu reSADC nepasi rese dzibatsire kupedza kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kweveruzhinji munyika sezvo hurumende yeZANU-PF iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Shoko redu SADC, shoko redu AU, shoko redu International Community, batsirayo vana veZimbabwe muno maita mapere nemadusura upedza vanhu. Izvi zvinofanira kupedzwa chete nokuti zviri kubva panyaya yekuti masarudzo dzatakaita muna 2018 dzine gakava. Varipo vamunangagwa vana kuhwina rutsikiro rwevanhu vakanoponera kumatare ezimhosva. Ndosaka muchiona vane bope nevanhu, ihondo yokurwisa vanhu.
Munyore anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kademaunga, avo vaive pachikwata cheMDC chakanotora vatatu ava vati varwadzikana kunzwa kuti vatatu ava vakabatwa chikwata chibaro.
Saka vakadyiswa chinemunhu vakanwiswa weti zavo. Zvadaro zvakare vane nyaya vanditsanangurira. Ndimo vataura kuti anoda kuiti zvikana nekuti vakabatwa zvisina kunaka semadzimai. Yatingati sexual abuse. Ya vanditsanangurira ivo kuti usiku wese in her own ways usiku wese vanga vachindiya mama zamhangu vachivabata chibaro. Saka vanhu vari kutsva vaitwa sexual abuse. Ende vanoda kutwa zvisanangura zvizvikanwe nevanhu.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati havana kufara nemabatirwa akaitwa mwana wavo uye vati vari kurwadziwa zvakanyanya nekuti haasi kukwanisa kutaura zvakanaka.
Vana ndavaona vari kurwadziwa, vana vakakwadzwa, vakarohwa zvikuru, zvinorwadza, miri wese wakakwadzwa. Ndaona mwana haasi kugona kutaura. Ndatarisa miromo yake nemaziso ari kuradza kutya kukuru kwatinoti trauma, yekuchisidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain, zvekuti zvinogona kumuonza, kuonda miviri asiye achidya. Ndaona mwana ari kuradza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka. Kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari kushushikana nemashoko ekuti vatatu ava vakapambwa. Vatiwo mapurisa emuHarare ari kuda kubvunzurudza vatatu ava sezvo vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva nekutyora mutemo weNational Lockdown apo vakaratidzira kuWarren Park. Vati nyaya iyi iri kuongororwa uye kana paine vakapara mhosva vacharangwa sezvinodiwa nemutemo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa 13 kusvika nhasi maererano nemafambiro evatatu ava kubvira pavakaratidzira kuWarren Park. Vati mapurisa anoda kuziva kuti vatatu ava nevamwe vavo vakafamba sei uye kuti vatatu ava vazowanikwa kunzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura sei. Vanyati vati vane ruzivo nezvenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbo kuchiteshi chemapurisa chiri pedyo navo. Zvichakadai vanyati vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekushandiswa kwemadande mutande kunyomba vashandi vehurumende vakati kuita izvi imhosva inosungisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi matatu nevasere, zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa munhu mumwe chete aine chirwere ichi muHarare neZuro. Bazi iri raziviso kuti vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose uye vapona kubva kuchirwere ichi vari gumi nevatatu. Izvi zvinobuda panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nezvekuti vari kuwedzera here kana kubvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown uyo wakaderedzwa kuenda pachinhano chepiri kana kuti level 2 masvondo maviri adarika. Mutemo uyo uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru kana kuti 4.4 million uye vafa nechirwere ichi vasvika pazviuru mazana matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,003,389. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta vari chizvarwa chezimbabwe chiri muBritain Dr Simba Mavhaza avanoshanda mune zveutano.
Chokutanga tinoti Zimbabwe tiri kukomborerwa, ndo chatinokwanisa kuona chokutanga. Chechipiri ndechekuti tiri kukwanisa kuteedzera mirayiro yekudzivirira chirwere cheCovid. Mirayiro yechirwere iyi tiri kuidzivirira, vanhu vari kuzvigona vari kugona kudzivirira, vari kugona kushandisa hero social distancing kana vasiki vari mudzimba vari kugeza maoko avo uye zvavari kuzvichengetedza. Asi chikuru sei ndechekuti chirwere ichi hachisi kutekeshera nenyika yeZimbabwe nekuda kwekuti hurumende yedu iri kugona kukontrola maborders ayo. Kungangoita hako vashoma-shoma vanenge vakwanisa kungoita slip through, but vanhu vari kutorwa from the borders from the airport vachienda kuquarantine. Izvo zvikaizvi danho guru raitwa nehurumende rekutibatsira, rekuva nesu, rekuti vanhu vasaite gurumwandira nemwararira muguta reHarare kana kumamisha vachizodzana nekuposherana chirwere. Saka pane kumira kukuru kukurukodza chirwere chimbomira ichi. Zvakare tine nyanzvi dzinoongorora chirwere ichi zakabva kunyika yeChina nemamwe mashoko atinotambira kubva kuWorld Health Organization ari kutibatsira kuti tikwanise kudzivirira nekunzwisisa chirwere ichi.
Saka vanhu vangapembera here kuti vari kukwanisa kudzivirira chirwere ichi, Dr. Mavazi?
Tikatasepa tinoona kuti chirwere ichi hachisi chirwere chinongouya kwenguva chichipfuura, chinodzokorora. Saka iko zvimwe zvahatina nguva yekupemberera kuti tagona. Haisi gemu, chirwere chiri kuuya tachambomira, asi chinogona kutora nguva chisati chasvika kuZimbabwe. Chakatanga kuChina muna November, chakazosvika kuBritain muna March, kuAmerica muna end of March, dzimwe nyika dzakubata zvine Mexico, iko zvinhu zvanharongonzwa kungofa ari mumigwagwa. Saka chinogona kusvika futi neukasha tikasachingwarira. Zvatatanga izvi zvinofanira kupedzwa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kuzivisa pamusoro pelockdown kuti yowedzerwa here kana kuti yobviswa. Tichiona kuti masvondo maviri avakanga vaisa avakatara ari kupera nemusi wesvondo. Zvii zvamungatarisirwawo kuti vaite panyaya yelockdown?
Tichitarisa nezuva remusi wesvondo iro mutungamiri wehurumende Comrade Mnangagwa varoda kuti vape pfungwa dzavo kuti vari kuwedzera here kana vari kuita sei. Chikuru chatiri kuona ndechekuti tiri pakati petani iri kupisa nemabvunzi emoto, nekuti tinogona kuramba kuti tiwedzerwe kana kubvuma kuti tiwedzerwe. Dambudziko guru ndirekuti nyika inofanira kurarama, vana vanofanira kudya, mabasa anofanira kunge aripo. Saka ikonomi inofanira kuti igotariswawo. Saka iko zvino zvivari tinogona kuwanda chirwere chatisiri kuona, asi tichiuraya ikonomi yatakatarisa. Tinogona kuwanda chirwere chatiri kuona, vana vachiva nenzara. Saka kudzivirira nzara nekudzivirira chirwere ichi, I think mutungamiri wehurumende achabvumira vanhu kuti vaende mumabasa avo anenge achida kuti vanhu vaende kubasa, asi vachizvichengetedza kuti vasava nechirwere ichi. Matanho akatoiswa kare, makambani ese ari kumanikidzwa kuti tarisai kuti vanhu vari kumabasa kwenyu, vashandi venyu, havana chirwere here, iya inonzi testing. Kana vachinge vanacho vokwarantainwa, kana vachinge vasina voenderera mberi nebasa. Tinofanira kunzwisisa sevana veZimbabwe kuti lockdown hakusi kurapa chirwere. Lockdown hairape chirwere, ende haisi mutambo wekuti tinofanira kuhwina topedza nawo. Lockdown inzira yekucreata zambuko. Saka nemazuva atagara kuZimbabwe, dai chirwere chakabata vari kuZimba, dai varigo vakatozvona chavako. Saka iko zvino zvinoda kutenda kuti zviri kuratidzika kuti Zimbabwe iri kushingirira nemazvo, tiri kukwanisa. Nechanga tangoita vanhu vairi mumasvondo maviri, mumwe chete masvondo.
Avanga vari Dr. Simba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain Studio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Listen Musiwa, vanoti zvinhu zviri kuvaomera kusanganisira neveruzhinji munyika iyi, sezvo vasina mabasa uye vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende yemunyika iyi. Muzvare Musiwa vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuriritira mhuri iri kumusha panguva iyo nyika dzakavharwa senzira yekurwisa chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Aiwa tete, tinokutendai. Zvinhu zvakaoma kunotete, nekuti vanhu vazhinji havachatarisira kuti mabasawo vangakwanisa kuzodzokera. Sinzi nguva yarebesa tiri mulockdown, saka vanhu vazhinji vatakuchema pamusoro pekuruza mabasa, pamwe chete nenzara mushure mekunge lockdown yatirebei seizvezvi. Saka zvinhu zvakationera, nzara, mabasa, malandlords anongoda mari dzavo yeti vanhu havakuenda kumabasa. Saka unongoona kuti zvakaoma sinzi tiri munyika musiri medu.
Imomo muSouth Africa muri kugona here kunotumira mari kana zvimwewo zvekuriritira mhuri dzenyu kuZimbabwe?
Sekunzwa nekuona kwangu pasocial media kune mamwe macompanies ari kuita izvozvo. Kune vari kudelivhara chikafu, kune vari kukwanisa kuti munosedha mari through mamwe macompanies. Inini hangu handisati ndambozviita, but ndikuona pasocial media kuti zvinenge zviri kuita kune vamwe. Saka vamwe vari kukwanisa kuonawo zviviri zvishoma zvavainazvo, vari kukwanisa kana kungava mari dingawa staff asi dinechimbo nokutenda kuti vashoma kuti vanhu vazhinji vakamira mabasa.
Tobotarisa imi pachezvenyu muri kuzvigona sei zuva nezuva paiva ino yelockdown uyezve muchida zvakare kuchengeta mhuri dziri kuZimbabwe?
Tiri kuzvigona nenyasha dzaMwari tete maske. Zvinhu zvakaoma kutongonamatawo zuva nezuva nekuti isusu pachedu kuno tinenge tichida kuwanawo kuti pamwe tingawana zviviri zvishoma kuti tikwanise kugara muno mumacho. Zvekare zvetozo songana nedambudziko rokuti kumusha kunenge kuchida kutumirwazve apa pamwe unenge usingashandi panenge pakaoma tete. Saka zvatinge tichingokurudzira ndechekuti kune avo vari kudzimisha kumusha kumusha kuZimbabwe vanokwanisa kungogamuchawo mumiriro wakaita zvinhu vachotambirawo zviripo panguva iyo nokuti kutaura chokwadi zvakatumira kunoko.
Asi veri kumusha vari kuzvinzwisisa here nekuti vanenge vachiti imi makaenda kumafuro manyoro ndimunogona kubatsira?
Ya ndizvozvo. Zvinongobvawo kusiyana kwevabereki nekusiyana kwavamwewo. Pakati vanenge vachida kunzwisisa kunongochitoona kuti zvakanyanya kuomera vanenge vakuzongochema-chema. Asi vamwe vanonzwisisawo zvavo vanongoti aiwa shingirira izvi taita tigodzokera pamararamiro edu zvekare. Saka vamwe vanonzwisisa vamwe ndovasinganzwisisi.
Imi shuviro yenyu ndeyei mune ramangwana kana lockdown ichinge yapfuura?
Aiwa shuviro yedu ndeyekuti kana lockdown richinge yapera tikabudirirawo kumabasa tikabudirira kuramba tichishanda aiwa ndezvekuchengeta ivavo vabereki nekuti vanenge vakangotarisirawo kuti zvinhu zvichingopera zvelockdown kumusha vanhu vaakutanga kurarama upenyu huri nani vanoenda kumabasa vachienda kumabasa tichichengeta pamwe chete vabereki nehama.
Aiwa tinotenda.
Nokutendai tete mazve. Ndimbokwazisawo.
Kwazisa henyu.
Ndakukwazisawo gogo wangu nasekuru wangu mandizvidza kwagwanyanya kumasvingo nemhuri yese nemwana wangu Cheuto ndichiti vakadii vakadii kuno tiri kufara.
Aiwa tinotenda. Muri kupi kuSouth Africa?
Asi kuPretoria Kamedzi.
Vanga vari muzvare Lisini Masiwa chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vachitaura vari parunare muPretoria muSouth Africa makare naMavilas Mushanganya wewe Studio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvemari yakazivisa nezuro nezvemutemo mutsva westatutory instrument 103A wa2020 uyo unotsanangura mamiriro achanga akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 pamwe neyemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika svondo rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutsvuli Ncube kuti vape zvikonzero zvapakuti bazi ravo ritore danho iri. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera vanoti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu kwemari yemunyika kunze kwekungoderedza uwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kudona muuremu. Danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro 10 ne20 dollars zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafamba nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu. Nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku?
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva tishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva. Asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunenge kwakudewa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyo inenge isingachanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pachaitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kuburikidza nemari idzi. Asi zvinongoti rerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari ichauguva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweUS dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari chauku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika. Hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda. Hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga. Asi hazvisi izvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyoyi, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maUS dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematuzipiki nezvimwe zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari izvo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatozoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kutara chokwadi nawe corona yakaoma chino chiri kushungurudza nakawanda zvikuru sei. Tigere muno muZimbabwe netruck driver ndinofamba nzvimbo dzakasiyana siyana ndichiona mamiri anenge akaita zvinhu. Musi uno ndiri pakadoma apa. Aiwa vanhu vari kushanda pakadoma zvakanaka, uchiona vachifamba asi vari kutevedzera. Ndaiwo kuisa maface masks aya. Iwe nawe maface masks ndiona sekuti inobatsira zvikuru, nokuti pamunenge muchifamba wakazvivharira unenge wakatodzivirira dambudziko iroro. Asi chokwadi chiripo ndechokuti munzvimbo dzandatifambiwo dzakati wandiwo, chokwadi chiripo ndechokuti nawe inonzi nzara. Ndo izvo zvaushungurudza nakawanda, ndo zvandinofunga kuti zvichange zvichienderera mberi kupa vanhu inonzi mental health, kuti vanhu vachapedzisira kurwara nechirwere chepfungwa nendaa yekupfunga kuti vana mangwana vanodyei next meal. Denda iri rakauya harisiri munhu umwe, nyika huru dzizhinji saizvo zvakaita kuna America ikoko kuno kuna Britain, Spain, Italy kunova kune vanhu vatinoti vanoruzivo vanoziva nezvekurapa zvichirwere chavanetsa zvikuru. Asi muno muZimbabwe ndinokuvimba kuti Mwari aramba achitichengeta, nokuti tachokwadi vazhinji vanoshuvira kuona tichinyaya yekutambudzika nekorona. Aiwa kungotaura kwemasocial media, asi zviri pagiraundi ndezvekuti tichigere zvakanaka so far in terms of zvirwere izvi hachina kunyanya kuwanda.
Ndandakanganwa makorekore biyangu ese makorekore Aiwa, ite msishambao za manja, msishambao za otetula dota rakare kumusha kwa kareko. Kana mribe sipo, ite msishamba ni dota, ngushambao manja. Mjifaraya kareko mpuno, mjifaraya kareko mromoyo, makorekore. Ite msinzo, shukuta uri wa mstera, shukuta uri wane umende, msita msteza, shakare. Msaite msipembera pembera, msungo famba famba, kana kwa kare kune bamba wangu, makumandari kwa kareko msaende. Ite msikazikika makorekore biyangu. Ndapota, ndapota, ndabata manja, ndabata mnyendo, makorekore. Itae msikara mzimbandi, niwe nyuma nyoni, mkorekore mbie, nyuma mkorekore. Ayawa gazikika ya abiyangu, abiyangu gazikika ya mnefa, mnefa, chwele chide ipapenu. Chide burara penu, chide burara mamire ni mamire ni antu, gazikika ya mkorekore biyangu.
Ini ndini Marvelous Mtanganya huye, ndiri mu Washington.
Zemitambo mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira munyika apo aitambira zvikwata zveBlack Aces neArcadia United Danny Jimu anoti uori ndowauraya nhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipanya iyi.
Jim uyo ave kuchaira bhazi rinotakura vana vechikoro kuSouth Africa anoti vanosarudza vatungamiri venhabvu vauraya mutambo uyu nekusarudza vanhu vane mari kwete ruzivo rwebora. Izvi anoti zvauraya mutambo uyu nekuti vamwe vanovhota vacho vave kukudza nyaya dzemari kwete kutarisa nzira inozotorwa nemutambo wacho.
Vatungamiriri variko mazuva ano vane huori havana chido chemutambo wacho ende kune zvimwe zvakanga zvakaiswa masystem akanga ariko ekuti taitangira kutamba TV vana vadiki hakusina izvozvo.
Jim anoti nhabvu inoda vatungamiri vakaita savana Brian Harry, Pat Travers, Nelson Chirwa, Job Kadengu naJohn Mazima avo vaive nemari uyezve neruzivo rwenhabvu yacho. Jim anoti vatambi vemazuva ano vasiyana zvikuru nemazuva ake apo aitamba nhabvu yekuda kufadza vadzigiri vemutambo uyu kwete mazuva ano apo vatambi vari kukudza mari.
Panguva takanga tine chido nekuzvipira nehunhu ende yakanga isiri nyaya yemari.
Jim anoti akanga anwe gore ra 1993 apo akawana mukana wekunotamba kuSwitzerland akazotadza kubudirira kuenda ko mushure mekukuvara.
Na 1992 93 ndakandaita mukana wekuenda kuSwitzerland asi ndisandaenda ikoko kwasara zvondo rimwe chete kuti ndiende kunoita anonzi matrials ndakabva ndakuvara gumbo handauzokwanisa kuenda. Saka hangwe inondi handikanganwe ndakanga ndaitawo mukana wekuenda kunze kwenyika.
Mutambi uyu anoti kunyange hake ari kuita basa risinei nezvenhabvu ari kubatsira vatambi vemuno kuvatsvagira zvikwata zvekutambira muSouth Africa.
Pane vakomana vandamboitirwawo maarrangements ayekuti wauyewo kumatrials ndo contribution yandaitawo so far kuita matrials kuno kuSouth Africa.
Mazuva ake Jim akatamba muchikwata chimwe chete nevatambi vakaita saWilfred naWilliam Gay, Emmanuel Nyauma, John Mbidzo, Percy Mwase na Francis Jayman kuBlack Aces. Uko vakomana vechikwata ichi vakatora mukombe wePremier Soccer League muna 1992. Kwake United akatamba Nana Charlie Jones, Jack Zulu, Sean Chatters, Francis Nechironga, Brendan Noble na Dexter Rawson. Kunze kwaBlack Aces neArcadia United, Jim akatambira zvekare Air Zimbabwe Jets uko akatamba na Harlington Sharon. Jim uyo ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa akaroora uyezve ane vana vaviri Wesley na Melissa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kayatsi.
Muchiromba che Live Talk na 8 PM tiri kutarisa kupambwa kunonzi kwakaitwa Marimwe Zulu madzimai matatu EMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa. Madzimai aya ari kurapwa mune chimwe chipatara chemuHarare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Advocate Nelson Chamisa vopomera hurumende yavaEmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika pamadzimai matatu aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 Nkwenkwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
amanamba aqansa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho kuqanse khona kulento eziningi eziba khona. Ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa amanamba aseqansile kwenze ukuthi justify ukuthi kunjani kungezeleke.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqanse laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38. Emhlabeni jikelele asebele COVID-19 besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803.
Sasesitshela amapolisa lamaloyasi ahamba labo sayafika sabathola bekhona. Bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kuvesekile. So sibona ngantu yinto eyihlungu kakhulu.
Inkokeli yabatsha kwe-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare. Amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Uwoza Friday liviki silomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Gracie D. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38 ngemva kokutholakala kwesinye isakhamuzi seHarare silomkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yiwo balokhu bebane kuthi asebesinde kuwo balokhu belishumi lantathu 13. Lokhu kutsho ukubana abalokhu belawo lomkhuhlane bangamashumi amabili lambili 22 asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Izwekazi le-Afrika kulaba zinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lengxenye 75,866 abafunyenwe bele-COVID-19 kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 27,425. Ngwafa abazinkulungwane ezidlula ezimbili lengxenye 2,570. Emhlabeni jikelele lomkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 304,201 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. EZimbabwe sokule viki inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus likhuphuka phose nsuku zonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa ekhangelele ukwazisa uZulu yiloba yinini kungakafiki ilanga langesonto ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe luyaqhubeka na kumbe luyayekethiswa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eya ibhethu lakaZulu mnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ama number aqansa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho kuqanse khona kulento eziningi eziba khona. Ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa ama number seqansile kwenze ukuthi justify ukuthi kunjani kungezelele. So eZimbabwe okuhluphayo ukuthi lakatesi ukuthi kuqiniseke kanganani ukuthi ama numbers aqansa kumvene hayi kunzima especially kithi abantu ngoba kasela themba kuhulumende wethu. There's a lot of secrets, there's a lot of mistrust from our citizens, there's a secret from Hulumen. So ama numbers akhe lathi awethu kugcina kusiba nzima ukuthi sithembane. Then ungakhangela into empilo ukuthi simile. Kulezi mali eziningi eziqanjwe ukuthi zakhitshwa zadonethwa ngamazwe angaphandle kodwa okuluhlupho ukuthi imali zonezo iaccountability yangkhona asikwazi idistribution yangkhona ukuthi each and every province iphiwe imalini kuyisecret kakulomnende kodwa imali iphiwe abantu. So ngibona ngazathi into zonke zonezi zikhulumisana kakhulu lombusazwe wethu. Ama numbers aqanisiswa ukuthi abantu bayalamba itesting yethu iya hlupha kakhulu ngoba amanye amazwe atesta abantu abaningi thina kodwa kithi lokuthi i-criteria esetshenziswayo yiphi no one can tell. Uyeza ukuthi abantu batesta mna nginjenje so akula muntu enyake nihlangane laye esithi hayi mna ngitestiwe. So ngibona ngazathi okwezinto kwethu konke kakukho okwenziwayo ukuthi kudile lo hlupho esilalo.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ilanga langesonto lingakafiki ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu luyaqhubeka yini kumbe uyaluguqula kancane, kuyini ongamxwayisa ngakho?
Okuluhlupho ukuthi singaze sithi kangezelele kungeni kayekela nje akula akutshintshi lutho ngoba kula anything in place. So singaze sithi kaguqule ngoba uma ama numbers eqansa you expect ukuthi ngabe kuyangezelelwa amalanga. But umbuzo ukuthi ngaze ngezelele kuyini okuzatshintsha ngoba i-testing yethu is doubtful, everything yethu nje yonke kule nkungu eningi around i-issue ye-COVID.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu wexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Inkokeli yabatsha ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ebibikwa ithunjiwe ensukwini ezimbili ezidluleyo itholakale iselatshwa esibhedlela se-Parktown Hospital eHarare. Amanxeba okutshaywa kakubi kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Abathathu laba babalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathathu laba batshela abazali ukuba bahlukunyezwe kabuhlungu kusetshenziswa indlela ehlukeneyo okubalisa ukunathiswa umchamo wabo, ukudliswa ikaka kanye lokuhlukunyezwa ngendlela zecansini i-sexual abuse okunjengokumunywa amabele lokunye. Kuke kwaba lokuxokozela esibhedlela abazali babathathu laba besalelwa ukubona abantwababo baze bavunyelwa ngemva kokuphoselanwa aqatha phakathi kweziphathamandla zesibhedlela. Amapolisa abegqoke impahla yawo labasebenza phansi kohlangothi le-law and order. Unina kaMamombe unkosazana Khudzai Chiwanza uchasisa ubunzima abhekane labo.
Naphinda but access yasho
ngingenile kube kunzima ukuthi ngingene simbone singabakhululekileyo. Bathi bona amapolisa yiwo abatshele ukuthi bangasivumeli ukuba bona. Kodwa ngingenile ngazama ukumkhulumisa kodwa engangiphenduli. bathi bona babahlabile amaJackson angazi ukuba babahlabele ukuthi kuthini engxenye bakwenze lokho njengoba laba bantu bengazange bathole ukudla kusukela mhla baswelakala sasazi ke ukuthi babahlabe njani kungekho abakudlileyo kwasekusiyavusa ezinye izinto asisakwazi ngikhathazekile kakhulu
bagcizelelwa ngomunye njalo umzali uyise kaSicilia umnumzana Henry Jimpiri.
The doctors are here to then tell us what happened, where they may be raped or whatever.
Ngilindele ukuzwa kubo dokotela ukuthi wadlenguliwe na lokuthi kuyini okwenziwe emzimbeni yabo ngoba laba bantu ngabezomvikela abasebenzisana lohulumende kusobala ukuthi amapholisa aphathi kwakho lokhu ngizaphinda njalo amapholisa abayakwanzi okwenzakeleyo akuthanga amapholisa kaZulu njalo angilandaba naloba kuyini abafuna ukungenza khona ngifuna aba-United Nations labantu bonke nje elizweni ukuthi bazi ukuthi kasilawo amapholisa eZimbabwe.
Omunye walabo abayethatha abasakhulayo laba komchapondwa eBindra umnumzana Mfundo Mlilo ulandisa ukuba baze njani ukuba bakuleyo ndawo.
Yilaba abantwana bathe sebethunjiwe bachaya ngathi okungakwana 24 hours balahlelwe emgwaqweni basebengena emizini becela uncedo laba bantu abacele kuncedo basebesifonele ukuthi hayi abantu benu elibadingayo bakhona ngapha sasesitshela amapholisa lamaloyasi ahamba la kusafika sabathola bekhona bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kufestekile so sibona ngantu yinto I mean eyihlungu kakhulu.
Umlilo uqhubeke thi babathole bekusimo esibi kakhulu lapho besiyabathatha.
La mantombazana bathunjwa besuka emhlanganeni wabo e-show grounds. Bathe bethunjiwe bahanjiswe eHarare Central. Bathe befika eHarare Central basebekhitshwa bafaka kwenye imota ngathi babehlezi phezu kwabo imota leyo ihamba so babengakwazi ukuthi baqonde ngaphi baze bazibona sebesebhindura sebesiba khona ngale bafika bajikelwa emgodini so babetshaywa kuthiwe behlabile bangadinwa bechaywe abakhulumileyo ukuthi bachaywe kakhulu bebenathi imichemo lento ezinjengazona leso bahlukunyeziwe kakhulu.
Igqwetha labathathu laba elisebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu uthi kuyisimbanga ukuba amapholisa wona abesithi akazi lutho ngabo sekuyibo asebegijima ukuzabalondoloza esibhedlela.
The police say they are now treating them as victims of kidnapping. They therefore, in their statement to us, they want to protect.
Amapolisa asitshela ukuba asibabona njengabantu abahlukunyezweyo ngemva kokuthunjwa bathi bafuna ukubalondoloza nokubavikela ukuba bangaze behlelwa ngezinye izihlakalo ezimbi njalo kodwa abathathu laba bakubeke sobala ukuba kungaze bajabulisi lokho kuba khona kwamapholisa ngobuningi lapha esibhedlela besithi ngowamapholisa manye yibo abahlukumezileyo.
Ukuze batholakale abathathu laba kube lokusebenzisana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezithi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR kanye leZimbabwe Doctors for Human Rights ZADA. Lintathela izindaba kayisanelisanga ukungena phakathi ukuyakhulumisana labathathu laba ngemva kokuvinjwa ngunobhala jikelele weMDC umnumzana Charlton Wende lanxa evumele ezinye ukuba zingene zithathe izithombe lokukhulumisana labathathu laba ukuzwa uhlangothi lwabo kulolu daba. Inkokheli ye-MDC okubalisa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Tendai Biti labanye baze sekulaphayana abazali babathathu laba sebekhonona besithi kabasuthiswa yindlela lolu daba oluphathwa ngalo ngabe-MDC lohulumende. Unobhala ogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nicky Mangwana wethule umbiko esithi sebelutholile udaba lwabathathu laba ababikwa bethunjiwe ngemva kokutshengisela besephula iziqondiso ze-lockdown ngakho ke uhulumende usazoluhlolisisa lolu daba nxa kungatholakala oyabe ephule umthetho uzabotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Balukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka uthi imali entsha eye-$10 yephepha ebambeneyo izaqala ukusebenza ngolwesibili weviki ezayo mhlaka-19 Mkwenkwezi. kuthi $20 yona iza kwethulwa kuviki yakuqala ngenyanga elandelayo. Embikweni awethule lamhlanje uMangujika wazise njalo ukubana kuqala mhla ka 19 weviki ezayo amabhanga azakhuphula imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola isiya kunkulungwane eyodwa yamadola. I-$10 le-$20 ezintsha lezi zizasetshenziswa ndawonye le-$2 kanye le-$5 ebezivele zikhona. Imali le edindwe ngenye inkampani yakwele German ifike elizweni ngendizamshina izolo. I-$10 ilombala obomvu kuthi i-$20 yona ilombala oyisibhakabhaka. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende wethule imali yamanani aphezulu le ngoba i-$2 le-$5 kasisathengi lutho. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa ikhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus lolu aselelisi ukulinxusa ukubana ngene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela ezindlini. Uhlupho lwamanzi emzini wePhumula kobulawayo solufike kuzinga elibi. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla ukuba zigcine zisebenzisa amanzi angahlanzekanga, sezizigebhela imithombo kumbe ukuyakukha emfuleni egelezela amanzi aphuma ezambuzini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yamalungelo ezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra umnumzana Gilibone Khabu uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi lolu.
Hayi, udaba lwamanzi kulayo sesithwele nzima kakhulu. Sithi kansibi ibisizama ukuthi nike abantu amabhawuza, manje amabhawuza ayashota. Okwamanje bale 5 amabhawuza. So kwesinye isikhathi abantu sebetshona belayinile ibhawuza nangkhona lingabuyi. Nje asephumula khona abantu sebeze begebha imithombo ngezandla. Bedinga amanzi, uza amanzi angagobhoza, sebeqhasa ukuthatha amanzi. Abanye sebesenza ukuthi bathathe amanzi aweswitch bahambe bayasebenzisa endlini for okuflasha. So hayi, abephumula ithi kususa ubuhlungu.
Umnumzana George Sibanda isakhamuzi sePhumula uthi lolu hlupho lwamanzi lufaka impilo yabo engozini yemikhuhlane etshiyeneyo.
Hlupho esihlangana lalo ngendaba yamanzi uhlupho oluharasayo kakhulu ngoba kunje kulabo corona kuyamehla esingabajenzizanga and thina abanye sicina sisabuya landa amanzi kumabhawuza kuba lesiphithiphithi esiningi emabhawuzeni. Abantu abakha amanzi kumabhawuza baningi kula manzi abishwa amabhawuza. Sebehlala abantwana umesenze emathoyilethi sifikela emkhuhlane le khona kodwa sesileka especially thina njengabazali sizizalwane zePhumula North. Asazisizwe njani ngoba la madamu abe kusekhaya bezathi ungcono ngoba kula madamu lezibhorane ngoba izibhorane ezilapho azisikwani amabhawuza ngala abisa amanzi asikwani.
Esinye isakhamuzi sePhumula umnumzana Thembelane Dube uphatha ngezinye indlela abantu asebezisebenzisa ukuze bathole amanzi.
Uhlupho lwamanzi esilunanzelelayo ukuthi uward 27 okuyiPhumula South ilohlupho lwamanzi kakhulu indawo leyana ngale duzane lePremier. Abantu vele kabasatholi manzi sebephila ngebhawuzi kuthi abanye ke sebephila ngokuthi bagebhe okuyimthonjanyana ukuze bathole okuncane khonokho abangakucongolozile. Sibe sesingena ke kuward 19 uzafica ukuthi sile ndawo esithi iPhumula Old ku-A entshonalanga yesikolo seGodlwayo. Abantu bona labana vele sebele almost 2 months kusiya ku-3 months amanzi bengatholi. So abantu abaningi sebephila ngebhawuza kumbe bagebhoka imithonjana okuncane.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila wePhumula kuward 17 uthi ikhona imizamo abayenzayo ukuze izakhamuzi zalapho zithole amanzi.
Siyananzelela ePhumula South, ePhumula Old, eHabheki amanzi aqhubeka bengawatholi kubangelwa yikubana amanzi asemalutshwana emadala amanzi akabafinyeleli kodwa njengosithi kansi siyazama ukuthi sesifake ishejulu yamabhawuza ukuthi abafinyelele ngoba bona baphezulu amanzi awasafiki lapho abakhona. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu basePhumula ukuthi bagcine kuhle amanzi bengathi bewatholile njalo baqhubeke behlanzeka begcina izinto zabo zokugcinela amanzi zihlanzekile.
Ilunga ledale lephalamende lePhumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi udubo lwamanzi seluthwalise abantu amagabha avuzayo.
ePhumula sile problem enkulu kakhulu eyamanzi. Imizamo asebenzile ukansila ekhulumisana lecouncil yokuthi amabhawuza abuye. Kuyenzakala ukuthiwa khona indawo eyi-1 kubuye ibhawuza libuye liphinde liphinde cause babe baningi abantu abafuna ukukha amanzi ngoba abanye sikhuluma balabantu abagulayo ezindlini, abanye balabantwana abancane of which babe funa amanzi amaningi. So ukansila uya make sure ukuthi each line iyaphiwa amanzi kabili ngelanga. Ibhawuza libuya ka-2 endaweni A1 ukwenzela ukuthi abantu benele amanzi ngoba izigaba ezingalamanzi ziningi kakhulu.
Ezinye izakhamuzi zePhumula sezidonsela kunyanga ezintathu zingawatholi amanzi. Ekhuluma loZulu kungxoxiswano eqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association enkundleni yeWhatsApp, umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uveze ukuthi imota ezithwala amanzi ziyasilela njalo ikhansili iyazama ukudinga ezinye izimota kodwa imali yalokho iyasilela. Uthe njalo ikhansili isizama ukufaka ama-kiosk amanzi endaweni eziswela amanzi.
Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Waza Friday liveli silomtholi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Gracie D. Yena-ke ucula umdumo we-R&B nezim dancehall. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda owe-Studio 7.
Baningi abaculi basacathulayo abalemiculo yabo elohlonzi bengaziwa nguZulu ngoba imiculo yabo ingatshaywa emsakazweni. UGracie D ngomunye wabo namhla sithe simethulele uZulu.
Ngikhulele endaweni yaseLuwagwelo esigabeni saseNjobela. Ngase ngiyasuka lapho ngisiyofunda emaplotini esikolo abasibiza ngeSivu Primary School. Njengomuntu nje okhule kanzima kodwa ngazile ukuba ngiqhube ngize ngizofika ngoba nje ngila. Ngingumuntu nje okhule ecula nje uma isenza imisebenzi yasekhaya kahle kahle.
Angibona ngithule nje ngibuni tombolo. Angibona ngithula nje.
UGracie D ulendlalade lakhe elesibili elitsha alibiza isalukazi sami. Uke wapheka elinye ngaphambilini.
I-albhamu yami yokuqala ngika-2015 ukhumbule ekhaya kudala silala amatope inengoma ezingu-5. Abantu kahle kahle bawuthanda umculo wami uma ngikhupha leyo albhamu yokuqala kahle kahle ngiqala ukucula. Bawuthanda kakhulu ngoba nami nje ngangireceive ama-phone calls. Ngisebenza nama-producers amaningi kakhulu.
Ekuphekeni imiculo efana lalo okaGracie D kusetshenzwa labalohlonzi ekuhlanganiseni izigingci zakhona ukuze bemnandi.
Ngisebenza no DJ Sly, ngisebenze no DJ Spider, ngisebenze no Boss Kevi. Mina ngikhule ngimamela uLove Muma Jaivana, uCooksman, uGeorge Sibanda. Bona abantu kahle kahle abangenza ngafuna ukucula empilweni yami ukuthi nami kahle kahle ngibe kwazi ukuba famous. kwamanje ngine album engikhiphe 2019 izanga dombolo inengoma ezingu 8 ijatshulelwa ngabantu abaningi kakhulu.
Umhlaba wonke uphakathi komkhuhlane obulala abantu kulezi nsuku e-coronavirus. Wena ke uleli zibani kubalaleli ungakahambi njalo umculo wakho utholakala ngaphi?
Masizameni ukuzivikela thina ngokwethu. Ngoba uma sizivikela thina ngokwethu sivikela impilo yabantu abaningi kakhulu. Ukuthola umculo wami cela behambe ku YouTube bebhale Rashid Music. Inamba zami zocingo zithi 0740181916.
Abakhethi muhlobo noma muhobo aphinda ukomeki ayizilolo lezi zinto ezingilancedi.
Besikwethiselo Rashid ngomculo wakhe ohlakaza ontanga kuhlelo Woza Friday. Kuziphathe kahle njalo libe lempela sonto elichukela. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda owe Studio 7.
Banana set. Emaji.
Nobody can take my place. Anywhere you go, I will go with you. Keep by your side to get you a support. Yeah, I can never survive. A life without you will never suffice. The way you get down, you got a surprise. I like the way you turn up the notch. I like the way you hang out your style.
Thank you.
lagxike uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamashumi amathathu lasishiyagalombili 38 emhlabeni jikelele. Asebela leli gciwane besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. Inkokeli yabatsha ye-MDC Alliance ibibikwa ithunjiwe. Itholakele iselatshwa esibhedlela se-Parktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Kuwoza Friday liviki besilomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi nguGreshiti. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithukile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.